Nasina sanga nwa na kuzia nambari kuti machende edwa nambari izwe zviri kupisa zvezvi izvi ama ndambo kuti mumbo sampler ai vachia mumbo isira beat mumbo feel ama na mawana hande
anemets murain mangu mabiwa mache apa baba vangu vano aisa mache vepa next vano aisa mache ataka panga pakufunga ndani mache Bagawani kwatu mache, beba next majiti ndavo. Baba varambane mache, vari kuti mache ndedu. Mache ndedu, mache ndedu.
Mache
ndavo, mache ndavo.
Mache ndavo,
eplekaya.
Mache ndavo,
musabataya.
Mache ndavo,
oyo.